Nikaila ikatomba na maite wofa imi muchingo kununguna muriko kuseri uko
ndakatanga kuimba nditori mudiki ndichita grade 3 ndaitamba bhora zvakanyanyisa nguva iyoyo pega pega pataienda kunotamba bhora ndaitenge ndatokomboza rwiyo rutsva rwandaipa kuvakuzi kuti vandoimba vachitikuza tichitamba bhora
handei mberi maakumbungo uko vaiti kudii vekereke maakurova ngoma mujerusarema
vakuchechi vaienda kumutungamiriri wekereke vachiti bishopu Lucky wakuita zvezviguri muno mujerusarema zvokuti yakatoti hohoho isingambobviri panguva iyoyo ngoma dzichibhovorwa zvokuti ndakaguma ndakutanga rehearsal na11:30 p.m.
kuindava asi dzainakidza usiku here ngoma
kuri kutidza kubvarurirwa ngoma nekudistibhewa kushungurudziwa asi ndaipotawo ndichienda kumukuru wekereke ndototi bishopu ndinei zvinondinetsa musoro mangu ivo voti haudaro kandira isabharira bambo vangu ivi rokunamata
pamakazotanga imi kurekodha zvakabudawo sei
takazvitsudunura nevakomana nevasikana ipapo pakati abititi nhititi chaiyo yekuti vanhu vakatanga kuzvitambira zvokuti tisingambobviri
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
matambudziko atinosangana nawo pakuti tisvike kunzvimbo idzodzo ndezvokuti pa system aiwa iri kutishungurudza netransportiwo mota yakati kurewo yekuti titakure pa system zvinhu izvozvo tikazviwana tiri kuda kufamba tichirapa nyika
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kutibata munotibata panhamba dzinoti dzewhatsapp dzinoti 0782763070
chitipai kamwe chete timboitawo ndirendire woza Friday kudai
tauya nesong latest iriko inonzi Sioni Chikopoko ndiyo song yatinoda kuti musare mechizwa iyoyo
Yeah.